mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 21 gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Dare ramagistrate rinomisa gwaro rekusungwa kana kuti warrant of arrest yava Tendai Biti. Vasi vang'irizwe Nkomo vanoti vane kodzero yekukwikwidza kuva mutungamiri webato rinopikisa reZapu. Musika wezvigadzirwa weZimbabwe International Trade Fair unotanga nhasi muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana maviri ane makumi mana nevasere 248 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nemapfumbamwe 4569. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vave zviuruzana nemakumi maviri nezvisere zvine mazana nemakumi masere nematanhatu 128,186. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nezviviri zvine zana nemakumi mana nevashanu 2,962,145. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nezviviri nemazana mana nevatatu 2,082,043. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutongi wedare ramagistrate muHarare amai Chido Garwe vanonzi vakabvisa magwaro avange vapa mapurisa kana kuti warrant of arrest ekuti vasungwe mutevedzeri wemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vatendai Biti. Vabiti vari kudare iri vachipomerwa mhosva yekutuka chimwe chizvarwa chekuRussia Alishina, asi vari kuramba mhosva iyi. Muchuchusi mukuru wehurumende vaMichael Reza ndivo vange vaisa chikumbiro chekuti vabiti vasungwe, asi gweta ravabiti vaAlec Mchadihama vati vabiti vainge variko kudare. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Zvakaitika ndezvekuti isu tanga taenda kudare navabiti katosvikako makuseni na8:30. Saka zvakazoitika ndezvekuti isusu taifunga kuti tiri kupinda mukoti number 14, ndobva tagara panzi tikoti 14. Nyambishirwa rekodhi renyaya yacho rarainiswa kune imwe koti inonzi koti number 9. Saka isusu takamira paya paya tichitsvaga kuti rekodhi iri ichaenda kunani, sezvo mutongi wacho anga asiko. Ndobva rikubvipo zita ravabiti rakazodaidzirwa kukoti number 9, pakazoitwa warrant of arrest yachona. Asi isusu takanga tiripo, vabiti vanga vatoripo, yakazodaidzirwa na 9:03 kumakuseni, ivo vanguri vauya na8:30. Saka hazvisi kuti izvo vanga varohwa dare kwete, vanga varipo chete kuti vavasingazivi kuti nyaya iyi iri kuitwa kupi. Saka patakazodzokera ikoko, takazoenda kune mutongi wemukoti number 16 kutaura kuti ipapo paitwe waendosare atitori kutisisa kuti totipa mukoti iyi zvobva waendosare siya yazvo yazvosendeka parutivi saka hapana zvakazoitika zvisine vana muchichizi vava kuti vabiti vanogara vachirovha kukoti pavauya vahwanda vachiziva kuti nyaya yavo iri mukoti number 9 vachiitira kuti vafakazi vaende zvese zvinhu zvekunyepa zvega zvega zvazvisina kana nomusoro wese zvaachitaura namuchichizi vamachiti aona kuti hapana kana chakanganiswa navabiti zvosaka vakazokansera warandofaresi yachona
saka inyaya ipi yanga yaendera vabiti kudare
iyo iya yekunzi vari kumenedzerwa mhosva yekuti vakarova umwe munhu anonzi Tatiana Alexina panze pekoti number 17 kwakai ikoko kudare redzimhosva inyaya yachino yanga iripo nezuro yachona yamhosva
saka yaakuzonzwi kwarini nyaya iyi
saka nyaya iyi ikadzoka zvakare kudare musi 7 october gore rineri kukoti number 9
ivo vachuchisa vakupai here mapepa ese amuri kuda kuti nyaya iyi itange
mamwe takapiwa mamwe tiri takatega hanyaya yechirungu yekunzi hanzi wakatuka munhu uchishizira unoda murova hapana hapo mapepa akawanda tinawo yekuti tikwanise kutiona kuti tingwadzire vabiti sei saka mapepa tinawo atingoti tiri kupikisawo kuti zvavakaita zvachezvo zvezvi kurova munhu here kana kuti kutuka kana kuti hapana nyaya saka tiri kuti hapana nyaya saka ndo zvatiri kumboita pari zvinezvi isati yatanga kutongwa
gweta ravabiti vaalec muchade hama vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 zvichitevera musangano wakaitwa nebato rinopikisa rezimbabwe african people's union zapu uyo wakavhotera kuchengeta mirayiro inobata avo vanoda kukwikwidza kuvatungamiri vebato iri pava nemutauro wekuti mitemo yakanga ichida kudzikwa iyi yakanga yakanangana nekudzivirira mwanakomana wevaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vajoshua nkomo vasivangirizwe nkomo kuti vasakwikwidza kuva mutungamiri webato iri kukwikwidza kuva mutungamiri webato iri mutemo wezapu unoti munhu anofanirwa kunge ari nhengo yebato iri kwemakore mashanu National People's Council yezapu mumatunhu eBulawayo, Harare, Britain, United States neSouth Africa akavhota 24-18 kuti mitemo isachinjwa tabata mutauriri wezapu vaEpitule Tembani Maposa kuti vatiudze zvizhinji
takati tiri musangano pakabuda mufungiro wokuti dai decision yakatorwa neNPC mugore ra-2019 apo taigadzirira congress ya-2020 decision yacho yaitiyo iyo munhu anoda kukwikwidza kuti aone chinzvimbo munational executive committee anofanira kunge aine makore matatu anotevedzana ari nhengo yebato yaitaura zvakare kuti munhu anoda kukwikwidza kuva mutungamiriri webato anofanira kuve nhengo yebato kwemakore mashanu zvitevedzana inhanho yakatorwa muna 2019 apo taigadzirira congress asi vhiki rapfuura iro pakaita miono yekuti dai zvashandurwa izvi dai nhanho iyi yarasiwa tangoregera umwe upi neupi zvake anoda kukwikwidza akwikwidza asi mekokupedzisira takazovhota ende mabudiro evhoti akaonesa kuti vari kuti decision ya-2019 ngaigare iripo itevedzerwe vakawanda kupfuura avo vanga vachida kuti irasiwe isatevedzerwe saka ndo mawiro akaita musangano uyu
manhamba abuda muvhoti anoita seasina kunyanya kusiyana izvi zvaitwa hazvichakonzeri mutauro here mubato rezapu
ichokwadi manhamba haana kunyanyosiyana asi at the end of day tanga tichifanira kuva nedecision zvakare tiri kunyanyogutsikana kuti decision taitora nenzira inofadza munhu wese zvakare ino sanganisira munhu wese yatinoti inclusiveness saka i decision yedu tese sebato i decision inobata munhu wese webato nyangwe anga achipikisana nayo parizvino andingade ku confirma kana kutaura mazita evanhu vari kubatikana kana vanhu vari kuva affected ne decision iyi
avo vange vari mutauriri wezapu vaEpitule Tembani Maposa vari parunare kuSouth Africa ne Studio 7 tabatavo vasivanyinyiswe Nkomo kuti vatiudze maonero avo pamusoro penyaya iyi
mutemo uyu wamuri kutaura nawo mutemo wakaitiwa ne NPC, National People's Council, which is the body that sits and makes laws, wanoita mutemo in between congresses. Saka mutemo uyu wakabumbiwa ne NPC yacho. Asi hausati wasvika ku Congress. Saka since last week vakuru vebato rezapo vanga vachikurukura nenyaya yacho iyoyo kukasvika Saturday this past Saturday ma elders eparty ekumatevelen south vakakurukura nenyaya yacho vakazobuda ne conclusion yekuti inini Michael Sibanglizwe Nkomo ndino qualifier kukwikwidza kuita mutungamiri webato rezapo
Vankomo nyaya yekuti imimi amufanirwi kukwikwidza kuita mutungamiri wezapu yakabvepi
nyaya iyi yekuti inini handiqualify kupinda mumakwikwi yao nyaya yacho yakabva pekuti pane munhu akaenda kumedia nenguva ndichisimuka ndichisimuzwa ne branch yangu yekumapisa kuti ndiite basa achitaura kuti Sibanglizwe wacho atimzive Sibanglizwe wacho haisi member yezapu. Asi zvinoshamisa ndezve kuti inini I've been a member of zapu since revival. I'm a card carrying member, fully paid up member yezapu. Makadi angu yese ndawapa ma elders nesarakei kuti vaongorore. Saka vakaona kuti ari right ndine kodzero rekugara nekukwikwidza mupati in the position I'm contesting for. That's the position nyaya yacho iyo.
Avo vange vari vaSibanglizwe Nkomo vari parunare kuBulawayo ne Studio 7. Musika wezvigadzirwa weZimbabwe International Trade Fair wegore rino uri kutarisirwa kutanga nhasi kunhandare yeZimbabwe International Exhibition Center muBulawayo. Nyika gumi dzinoti Botswana, DR Congo, Indonesia, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, South Africa neTanzania dzinonzi dzakazivisawo kuti dzichange dziripowo gore rino. Show iyi ichange iripo kwemazuva mana kusvika nemusi wechishanu uye mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndivo vari kutarisirwa kuivhura zviri pamutemo. Dingindira regore rino rinoti showcasing the new normal for business and industry realities and opportunities. Nyanzvi mune zvekupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti uyu mukana wakakosha zvikuru kumakambani emunyika. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kuti international trade fair yakakosha munyika nekuti mukana wekuti vemabhizimusi uyewo isu zvakare senyika tinge tichishambadza kune vemabhizimusi wemuno uyewo zvakare kune dzimwe nyika I think izvozvo ndo zvakanyakukosha uyewo senyika tichishambadza maopportunities arimo kuita zvemabhizimusi kune nyika dzakawanda dzinenge dzichiparticipata mabhizinesi nyika dzakawanda anenge achiuya achida kuonawo zvatiina zvomuno saka I think zvakakosha kuti tinge tiine mikana yakadai inoita kuti tinge tichiita showcase kana kuragidza zvatinoofa nekuti zvakawanda zvatiinazvo munyika in terms of maopportunities ekuita zvemabhizinesi nekuita zvemainvestment bizimwe zvacho zvinenge zvisingazivikanwi
tinoona kuti gore rapera ZITF haina ku budirira nenyaya ye COVID-19 munotarisira kuti pane shanduko ingave po gore rino.
Of course gore rapera yakakanganiswa nenyaya ye COVID hongu COVID gore rino tichinayo, but as the global economy recovers, as the continental economy recovers, ati mukanawo zvakare kuti tinge tichirakidza dzimwe nyika, mabusiness people kune dzimwe nyika, mainvestor kune dzimwe nyika, maopportunities arimo muZimbabwe.
Tinoona kuti nyika yakatarisana nezvimhingamupinyi zvakasiyana-siyana munyaya dzemabhizimusi. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Hongu tine machallenges in terms of doing business, but also zvakare pane mikana iripo yekuti vanoda kuita zvemabhizimusi vanogona kunge vachiexploita across my different segments nema sectors economy yedu. Tine mikana yakawanda yekunge vanhu vekunze vanoda kuita zvemabhizimusi muno. Uyewo zvakare vanhu vari muno vachisangana nemamwe mabusinesses vachicreata manetworks ekuita mabusiness, mapartnerships, I think zvakakosha izvozvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Newsday rinoti bato riri kutonga reZANU-PF rinoda kumanikidza vashandi vehurumende kuti vapinde chikoro charo cheHerbert Chitepo School of Ideology kuti vadzidziswe kugadzirira sarudzo dzemuna 2023, izvo zviri kushorwa neavo vanoti ZANU-PF iri kuedza kukanganisa pfungwa dzevashandi vehurumende. MuNewsday makare, umwe magistrate anga achishandira kukariba asiya basa achipomera Judicial Services Commission mosva yokusamubata zvakanaka. Magistrate Tafadzwa Mhlanga vanoti vakabviswa kubva kumvuma vachiendeswa kukariba pasina chikonzero. Chronicle rinoti Bishop Ephraim Lovu vemumusha weEnaleni kuBubi kuMatebeleland North vakashaya manheru zvichitevera kupiswa kwavakaitwa nepeturu vari mumba mavo. Mudzimai wavo anoti vakarwiswa nevanhu vasingazikanwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kase pa Studio 7. ZvemuZimbabwe zvinorwadza. Ndakamuteerera tinomudaisa chinyoka murume uyo achitaura kuti nzvimbo dziri mumaruzevha hadzisi dzevanhu vagari vemo. Saka isu semaZimbabwe chatinacho chivo nhasi unopanhasi tinoti takaita independence. Tinoti ivhuri ndiro rairwira ravairwira, vanoti ivhuri ndiro ravairwira. Saka chatakawana chii? Takazorwana ivhu racho here? Kana zviri zvotonzi nzvimbo dziri mumareserva dzidzenyu dziri mumakuma president, ndo zvinovapa simba here kuti vanongoskorobvisa vanhu zviri kuganyabvura vanhu vachivabvisa mumagere vasingaremekedze makuva emadzitateguru. Vakumarume semaZimbabwe takasasvinura ka rimwe rezuva tichagara takubviswa ucitizenship hwedu takunzi hatisi maZimbabweans. Chokwadi takasapepuka tikasamhanyamhanya tikabvisa monista inonzi ZANU-PF igai tiri mudisaster hombe. Makanzwa mashoko aitaura natinomudaise chinyoka ndekutoratidza kuti avanhu vanogona kuita zvese zvese. Tarisai muone vanhu vari kunzvimbo dzavagero vari kubviswa sembwa, vagara makore nemakore, misha yemadzitateguru yonzi haisi nzvimbo yenyu.
Magadini vana mukoma Jonga Kandemiri, tinokutendai timu yeStudio 7 nebasa guru ramunoita. Ini ndinoda kutaura kuti haachamisa aenda nenyika. Ndakashamisika ndichifonera gogo wangu kuZimbabwe kumaruzevha uko vavane 92 years vachitaura kuti haamuzukuru chamisa aenda nenyika. Madira atinoita chamisa akangofanana nemadira ataita Robert Mugabe 1979-1980. Chamisa aenda nenyika kana machembere kuzvigayo vaakungotaura kuti chamisa chete chete. Saka advice yangu kuna mukoma chamisa nokuti chigaro matopiwa. Madiwa nepasi, madiwa nenyika, Mwari akatokuzodzai. Musazogarisa pachigaro sezvakazoita Robert Mugabe. kana mangopinda papawa chete gadzirisa izvinhu zvifambe kana muchinge magadzirisa mubva muchiri kudiwa nevanhu.
Makadi zvenyu vatefenyuro vestudio 7. Aiwa ndinofarawo zvangu nenhau dzamunotipa maererano nezvinhu zvee zvichiitika munyika medu muzimbabwe. Dzakanaka chose, asi kuti chinhu chiri kundishungurudza iZBC, iyo Radio Zimbabwe neZTV. Handizi kuti recruitment criteria inoshandiswa kuti upinde basa kuya kuya, asi ndeyechibhodha gezi yekuti munhu unofungoenda kubhodha gezi wondoitwa indoctrination. Brain wash wotokuwadzwa brain zvokuti haushaoni chaiko chaiko, haushakwanisi kutaura zvinhu zvinenge zvichiitika paground, waakutongotaura zvinhu zviri biased ende zvinopedzisira zvaakutongobhohwa. Chero benzi, chero bofu ripi, chero zinoenda kuchikoro, munhu upi zvake anongoona kuti izvi ndizvandiri kutaurwa zvi ndezvenhema, plus hazvina chokwadi mukati, everything is biased endi zvaakutopedzisira zvaakubhohwa. Yes, of course, ndonzwa kuti vanoma maprograms anoitwa anana Tete Tudor. Asi ndoda kwokuti ndatongova ne that attitude handichakwanisi kuvateerera. Ndongoona sekuti everything is now dirty, as everything associated with ZBC handichadi kuzvinzwa.
Moroi vawande, ndiva masunda nemhuri yavo. Tiroda kungoti timhoresane pamushini yenyu iyoyo yemunosevenza iyo. Muri kuita zvakanaka zvikuru, tinokuremekedzai zvikuru. Asi bata basa renyu zvakanaka. Ndoda kungotaura zvangu nenyaya pfupfupi kuti vachamisa ngavachiisa mireza yavo pese pese, murungozvionerawo. Takatitaura kare kuti kuchauya mashura, nguva iri kutevera iyo muchamaona mashura achazouya naika. Musatya zvenyu vanhu veZimbabwe, mashura ari kuuya iye zvino. Takazvitaura kare kuti kuchauya mashura, sateedzera vana monzo ravo, chirwere chiri kupinda mevari. Ndo mashura etiri kutarisa vewayo kuna namonzura uko. Mashura ari kuitika kuna namonzura. Mukaona zviri kuita kuna namonzura izvo, ndo anonzi mashura iwayo. Chiregai muone mashura achauya, vanhu vese vachashamisika zvikuru. Saka musazvitya izvozvo. Mukatara zvakaita kumapurazi, kumamaini kwese uko, vari kungotobora tobora. Hapasisina pavahwande, hapasisina kana chinhu. Zvinhu zvese zvakapera kudhara apa, pasina chavachamirira. Zvakatopera kudhara, musava nekurwadziwa nazvo izvozvezvo. Saka tiri kuti kwevari pahurumende iko zvinei vari kutonga, hapasisina chinhu chose chavari kuita, kwakungotobora tobora nyika yese. Maita yenyu zvikurusa. Ndiva Masunda ari kutaura zvi. Tangei.
Makadi pastudio 7, ndinokutendai nenhau dzamunotipa. Nikuona kwangu ini ndinoona sekuti vanhu tongopomera hurumende kuti hurumende ZANU PF. Asi isu vanhu pfungwa dzedu ndopfungwa dzina madhaka, ndopfungwa pfungwa dzedu hadzifungi, hadzidhonzi zvakanaka-naka. Tisazorichipomera hurumende kuti vamunangagwa vadii. Kanaiwo Mwari vakangoti Zimbabwe ichanaka nenguva yayo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mangwanani ano nyika zhinji pasi pose dzinenge dzakatarisisa nokuteerera mashoko achaturwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden pavanenge vachitaura kuUnited Nations General Assembly muNew York. Madzisawira eAmerica mazhinji havasi kufara kuti kubva zvasarudzwa vaBiden hapana mutsauko mizhinji yavati vaona mukudyidzana kwavo neAmerica. Vachitaura kuUnited Nations General Assembly kwekutanga semutungamiri weAmerica, vaBiden vanotarisirwa kukurudzira madzisawira eAmerica uye nekuvimbisa kurwisana neCOVID-19 pasi pose. Mukupedzisa hurukuro yedu yatakatanga nezuro, vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vanoti kumira mberi kweUnited Nations General Assembly kunopa vaBiden mukana mukuru wekusvitsa pfungwa dzavo nezvinangwa zvavo kumadzisawira nevamwe. chimwe chezvinhu zvikuru zvichada kutaurwa nava Biden inyaya yemamiriro akaita COVID-19 pasi pose, pamwe chete nekuratidza kuti America yatora zvakare chinzvimbo chayo chekutungamirira nyika dzose pasi pose. Ndatanga nekubvunza vamanduna kuti dzimwe nyika dzinoona sei utungamiri hwava Biden pamwe chete neutungamiri hweAmerica.
Vamwe avo vanenge veChina vakaona kare kuti vakazvitaura vivo pachavo kuti kuchinja kupinda kwavaBiden kuchibuda vaTrump hapana chinochinja. Stance yeAmerica kune China, kune Russia and so on, nedzimwe nyika dzakaita sana Cuba, Venezuela is always going to be hostile. Saka havaoni chakachinja, havanyanyozvitarisira. VaBiden vanga vachitaura vachiedza kutaudzana nemachina mazuva apfuura zvinenge zvaramba kuitika, nekuti vakaona kare kuti dialogue chaiyo vaBiden is same navaTrump in approach, kungosiyana kweapproach asi maresults and attitude yavo kune nyika dzakaita sana China nana Russia zvakangofana.
Vamanduna, France ingakanganisa vaBiden nenzira ipi?
I'm sure vekuFrance vanenge vachange vachitarisa nzira dzakasiyana-siyana kuti vakanganise America, whether direct or indirect. Yekutanga ndingati panyaya dzekukooperata pavanga vachiita kuchiuto muchava ndofunga vachitanga kudzora mashure, especially kuEurope ikoko vanogona kutanga kusebera mudhuze mana Russia kuEurope kuya. VekuFrance vaka kunyaya dzebusiness neinvestment, kana pange panga pane madhira neinvestment yekuAmerica yanga ichinda ikoko, vanogona kuva kutasa mapartners kuti vabuditse maAmerican mumadhiri wayo. Kunana Iran kuya, France yanga ine mainvestments akawanda ayaita yanga yaregera nenyaya yekuti panga pane masanctions at the behest of my Americans. Saka pamwe muchaona vaakudzokera kuya kunotaurana na Iran nana Russia China kuti ngatiitei mainvestments and become more friendly kunyika dzavakange vambosiyana nadzo vachiteerera direction yeAmerica. Saka pane nzira dzakasiyana-siyana dzavachaedza.
Ko, panyaya yeCOVID-19 pasi pose, pane zvamunotarisira kuti vaBiden vachataura here uye chingava chii?
I'm sure panyaya yeCOVID vaBiden vachapa mashoko ekusimbisa dzimwe nyika kuti vafambe nenyaya yekuvaccinate vanhu. Zvobatsira nekuti mavaccine acho mazhinji anogadzirwa neAmerica, saka commercially as well zvozvivabatsira kuti nyika dzinzi dzive dzikwanisa kuaccessa mavaccine aya anogadzirwa nemakambani avo. Of course pane maconcerns avainawo avatotaura kuti vanhu vasauye vachiungana kuNew York for UNGA vachitya kuti pangaite super spreader muNew York iyo neCOVID. Asi overall message yavo inenge iri yekusimbisa magovernments edzimwe nyika kuti vafambe nemaprogram avo ekuvaccinata, sezvo ndo zvichakwanisa kuti global economy imuke zvakare kana nyika zhinji dzakwanisa kuvaccinata vanhu vakawanda.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare raMajestrate rinomisa gwaro rekusungwa kana kuti warrant of arrest ravatendai biti. Vasi vangilisi venkomo vanoti vane kodzero yekukupidza kuva mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union. Musika wezvigadzirwa weZimbabwe International Trade Fair wegore rino unotanga nhasi muBulawayo. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.